A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, July 22nd, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the increase in the pump price of gasoline and diesel fuel.
To join our discussion, phone us directly right now at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also catch us on the internet at www.voazimbabwe.com and www.voashona.com and www.voaindebele.com right now.
Thanks again for joining us on Live Talk. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the increase in pump price of gasoline and diesel fuel. The second time in less than 2 weeks.
According to a Zimbabwe Energy Regulatory Authority announcement early Monday, the new price of petrol is now $7.47 from $6.10, and diesel is now $7.19, up from $5.84.
The price hike is the fifth since the January increase that sparked violent demonstrations in Bulawayo, Harare and other urban centers.
And prices had somewhat stabilized after the abandonment of the multi-currency regime, but are slowly creeping up again.
And the recent fuel price hike is likely to have a spiral effect on the prices of other commodities that are already beyond the reach of many.
So join in the conversation right now and tell us what you think about the issue. Please note that we are live streaming all our shows on our Facebook pages. So if you haven't liked us yet, please like us at VOA Shona, VOA Ndebele and VOA Studio 7 right now.
And let's talk. If you wish to join the show, phone us directly at +1-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 2+1-202-619-2077 and we'll call you back.
Yes, Chris, and I think let me just greet some of our followers that are following us here on the Shona Facebook page while we wait for our guests. We have Onias Nzuwa, Hans Tapinda Tapinda, Masquera Say, Isu Kunota Squera Shakanaka, Hans Na Onias Nzuwa, Antimavi, Muriwadi, Ere Uko, Isu Kunotiriwadi, Tinotenda Muzinda, Arguti, Hewo Inda, Pinda Awo, Ndirikukuona Izhangu, Ndirikunoku Cape Town, Aiwa, Tinokuchingamizai, Variku Cape Town Uko, Top Fenye Du Courage, Mutobayana, Arguti, Mutobaya, Arguti, watching you from South Africa, Kuwit Bank, Masquera Say go Murie Zimbabwe. Aiwa isusu kunota squera shakanaka. Top feni edu akare. Ruwe kwa lakina. Aguti VOA family munofara ere. Isu tunofara. Top feni edu disciple Gilson Madani. Aguti I'm watching. Imi munozi ya shukuita kana muruda kupinda pachirongwa. Oneka imuchinyora numbers zenyu. Uye shemaka isa shakare makode numbers enyu. Kuti plus 263 kana muruku Zimbabwe. Plus 27 kana muruku South Africa. Nezimu onyika. Tipei numbers zenyu. Maka isa makode numbers enyu. Kunao vachangu va kupinda mchirongwa. Tirikuta ora isu. Kukwira kurukuita mutengo ye fuel. Nezimwe zvakadaro saka pindai muchirongwa muwanikwe tichikurukura nemi Chris.
Yebo Marvelous, siyadivana zihlobo lamhlanje kuhlelo lwe Live Talk. Sikhuluma ke ngodaba lokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota, ipetrol le diesel. Lokhu kukhwela kwentengo kuza nge kungakedluli iviki ezimbili amafutha la ekhweziwe futhi njalo siyabona ukubana ngokwesihlanu lokhu kukhwela kusukela ngoJanuwari lapho ukukhwela kwamafutha la okwabangela ukuthi kube lengxabangxoza ilizwe lonke jikelele kwaswelakala ke imphefumulo yabanye kodwa ke hayi okwakathesi kukhwelile nje abantu bazithulele baya emzileni yezimoto sizwa kuthiwa indwendwe zinde ilizwe lonke abantu bayadinga amafutha ona la uthiwa sedula ye yilo udaba olusegudwini ke lamhlanje sithe sixoxe ngalo kuhlelo lwethu lwe Live Talk Marvelous
tuenderambiri chikukwadzisa vari pa live feed yedu pana wiri mai madzinga anzi maswera sei kwa watching you kuno kuna Namibia, Barbara Bamu Anzi Maskwera say Courage Matubayana Aripana Pashakari, Yvonne in Love Arukuti hai Saka kana muri kubva kupinda muchirongwa chedu nhasi tiri kutarisa isu kuti kukwira kwaita mafuta ekufambisa munyika. Kuti imi muri kuona sei zviri kuitika izvi kwamuri ikoko kwakamira sei. Mafuta aya ari kuwanikwa here uyezve tinoziva kuti kana pakwira mafuta zvinobva zvazoteedzera kukwira kwemitengo yezvekudya nezvimwewo. Saka pindai muchirongwa tikwanise kunge tichizeya kuti kwamuri ikoko kwakamira sei uyezve chii chiri kuitika pana nyika. Kurasha kuti maswera sei aha kuno kuZimbabwe hanzi tatsvuka nenhamo ha yave hanzi yangova ngwavaira atate guru renhamo ndobva vaisa namba dzavo mukoma vari pana pavanyika kurasha ende vagona nekuti vabva vaisa ne code namba dzavo saka kana muruda kuti mupinde muchirongwa nyorai namba dzenyu makaisa zvakare ma code numbers enyu Barbara Bamu ari pa South Africa atipa zvakare namba yake Yvonne in Love ari kuBotswana ari kuti taswera zvakanaka Blessed Chikwira abva atipo namba dzake akaisa zvakare code namba yake aiwa tiri kunge tiri kukufonerai uyezve kune avo vanoda kupinda muchirongwa Wanikwa imi muchinyora namba dzenyu popano Kennedy kuwananzi maswera sei vashamarari ndini Kennedy kuvana from Francis Town ndiri kuno kuBotswana kwakadiko kuFrancis Town uko sekutaura kwaita Chris tiri kupinda muchirongwa kuti nhasi taona isu sangano re-regulatory yemuZimbabwe rinoona izvo nezvekukwira nekudzika kwemafuta ndora wanikwa iro richitaura nhasi kuti mitengo ichange yava kukwira uye zvitaona mitengo iyi ichiwedzera nemari inodai kudzira ringati redhora asi Chris mitengo iyi mabhondi here
Zimbabwe dollars, yes, I think there's the bonds, ngama RTGS, RTGS dollars, so they say.
Saka tinotenda mazinda aripano avaisa namba dzake hanzi ndifonerei Gwezere George, hanzi ndifonerei Chris, over to you.
Yebo gambeke njengokucho kwethu lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwekukhwezwa kwentengo yamafutha e-diesel petrol sika ukakathesi nje silindele ukuthi sixhumeke ingcwethi ezizasincedisa ukuthi si kuxoxe ke sihlaziye udaba lolu kodwa ke ukakathesi abakhona ke ku Studio 7 VOA Ndebele ku Facebook yetu kulo Clemens Mzola Dube ye uthi yena good evening sibelo Mhambeli la Coste Ngwenya la uthi hayi ngibukele ngise Harry Smith ngiyabona kuse South Africa lapho uino Ndlovu yena uthi hayi ye silokhu njengoba ngijilo lami ukuthi silindeleke abahlonitshwa bethu ukuthi basincedise ukuhlaziya udaba lwethu Marvelous we have a caller
hello mkoma Matthew makadi yenyu
yes makadi we
aiwa tiri wadi tiri kutaura nemi muri kupi
utaura ne ndiri kumazowe
kumazowe kwakadi iko kumazowe uko
aiwa kuri na
ehe tipewo pfungwa dzenyu
hello
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu panyaya pekukwira kuri kuita mafuta ekufambisa.
Zvinhu zviri kuitika izvi kana ndiwo zviri kuita mafuta nokuti sei sezvo kuti mafuta akanga akachipa zvinhu zvinogona kuva zvinhu zvazviterera. Zvino mafuta ari kuramba achikwira.
Mamboenda here kumagaraji nhasi uyezve zvanga zviri kufamba sei?
Da, nhasi ndaenda hangu asi ndakwanisa kuverenga panhau.
Saka dziri kutambirwa sei nhaurwa idzi nevazhinji vari munharaunda yenyu
halo
ehe nyaya iri kutambirwa sei nevari munharaunda yenyu nemiwo
vari munharaunda vazhinji vari kutema tema nazvo uye vari kunditoropodza nokuti zviri kuvakatyamadzawo kuti zvinhu zvatanga tisina kunge takatarisira kuti zvingaitika sira izvozvi
Mhm. Imi dai mai wana mukana kutaura nehurumende maiti nezvamuri kuona zviri kuitika izvi.
Chinhu chavaikwanisa kungoita kuti pamwe zvinhu zvikwanise kuterukira kudzikisa mitengo yemafuta anofambiswa nedzimotokari.
Mhm. Aiwa. Taura henyu.
Nekuti mafuta ndoari kukonzeresa kuti zvinhu zvikwire.
Mhm. Aiwa, mashoko makuku. Tinokutenda ichaizvo, muve nezuva rakanaka.
Aiwa, ndokutenda inemiwo maita basa nounipa mukana wekutaura.
Okay, bye bye. Chris, we're having there our caller from Mazowe. Matthew is saying that he read about the fuel hike today, and he's saying that he's not very happy. He's hoping that the government will look at actually reducing the fuel prices, because he says as long as fuel prices continue to rise, everything else will rise. Basic commodities, the price will rise. So his wish is that if the government is listening, they reduce the fuel price.
Mm, yeah. Very interesting indeed. Zihlobo siyalinxusa ukubana ke lisithinte ye lingasithumela ke inombolo zenu kuWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ye lingasithumela ke inombolo siyalifonela. Siyazi ukubana inombolo incingo lezi nsuku zingani ziyakhathaza, kodwa ke libe lizama ke lathi siyazama ngapha sibe sikhangelele ke abanxuswa bethu ukuthi sixoxe labo, kodwa inombolo zingani zilokho zisiyalelale. Okwakathesi ke hayi sizabalindile, sibalindile ke sixoxisana lani kuhlelo lwethu Live Talk.
Aiwa, tine vazhinji. Chris vada kupinda muchirongwa, vanyora namba dzavo ipo pano paFacebook page yedu yeVOA Shona. John Water hanzi, please call me, ndifonerei kani. Gwezere George abva anyora ati ndiri kuZimbabwe, ndobvaisa namba yake ine code namba yake kuZimbabwe. Kenneth Kuwana hanzi, maswera sei vashamarari. Ndiri kuno zvangu kuBotswana kuFrancis Town. Tinotenda muzinda, anyora zvakare ari paSouth Africa apo. Top fan yedu vaDisciple Gilson Madani vabva vaisa namba dzavo, vagona zvakare nokuti vabva vatipa namba idzi, vaineiwo code namba yavo. John Water anyora zvakare anzi, please sisi ndifonereiwo, abva awedzera namba yake achitipa zvakare code namba yake. Saka tinokutenda. Marshall Marwa Mawa anzi abva atipa zvakare, nhasi nemacolors Chris akawanda ada kupinda muchirongwa vari kuZimbabwe. Toda kuti timboedza kubata vari kuZimbabwe nyanya, kuitira kuti tinyatsonzwa kuti ivo pavamuka nhasi zvii zvavaona. Kana muchikwanisa kubva matinyorera kuti muri kutiona muri kupi, kuti zvitiitire nyore pakukurukura nemi panhamba dzenyu dzamatipa idzi. Tiri kuona vazhinji vari kuZimbabwe vada kufonerwa, tichange tiri kuedza kukufonerai. For those that are just joining us, we are looking at the hike in fuel prices, and also with some of our callers coming in and saying, you know, they foresee that commodity prices will also rise as a result of these hikes in fuel prices. So we want to hear from you. What's your thought? Where are you? When you come onto our pages, please just let us know where you are. And also when you give us your number, give us also your code number so it's easier for us to call you. Koma Chris.
Yebo, marvelous. Yes, sesize samthola ke omunye umhlonitshwa wethu umnumzana Richard Mahomva. Mr. Richard Mahomva, welcome to the show.
Yes, evening. Well, thanks for having me.
Yes, Mr. Mahomva, marvelous, is an economist and is going to take us through the paces. And Mr. Mahomva, your first reaction, what is your reaction when you heard that the price of the pump price of fuel has gone up, especially noting that this is the fifth consecutive time that this commodity's price has gone up? What was your reaction when you heard this news?
I think it is something that was quite inevitable and expected. And in my view, I would say really part of the reasons why we're going through such a patch and a phase is because of, I think, the instabilities in the current reform that, in the current reforms that was since adopted. Because our monetary policy has to tally with a product pool of other currencies that we interact with. in terms of our market-related terms. So that's how I look at it. And we've got these instabilities as far as our currency play is concerned.
Mm-hmm. So do you see a spiral effect where we are going to see the prices of almost everything going up?
Because the possibilities are quite high, because you should note that fuel is a great resource as far as issues of production, many sectors of production are concerned. So there could be a possibility for a spiral hike in the prices, particularly, especially the transport sector on its own. And you would note that a lot of our people are still commuting and things like that. So that is the first effect that you might actually note, against the backdrop of the fact that a greater pool of our people really are not earning much.
Mm-hmm. Marvelous.
Mm-hmm. And this is even not our show, Neri. Okay, that's good enough. But I think some of our people that are following us here, let me just read what they're saying after what you've just told us on our Facebook page, our VOA Shona Facebook page, so maybe you can react to what they are saying. Pane one, the hike of fuel may cause the increase of prices in shops because all goods are being transported with transport. That's a carriage. Mutobayana, your comment.
Yeah, So it's a fact that it's not going to be refuted. So at the end of the day, we're going to be able to do it.
Chris.
Yes. So, Mr. Mahomva, after the government did away with the multi-currency regime, there were some sort of stabilization in the prices. But what do you think is going to be the sum effect of this recent hike in the price of pump price of fuel?
I think we responded effectively to that question to say it's obvious and it is expected. My hike, Sakadaro, noted.
Mm-hmm.
It was quite inevitable that as soon as fuel goes up, things in the shops would also go up. It's something that is quite obvious.
Okay, thank you so much. Can you please hold on for a few more minutes? We have a caller, Marvelous.
Hey, Makadi, caller. Hello, caller.
Hello, Makadi.
Tiri wadi tuktora nani uyeje murukupi?
Okay, murukutora na knowledge charge from Harare.
Okay, kwa kadiko kwa Hararoko.
Kwa Harare kuri nani hako?
Mm-hmm. Atipeo pfungwa dzenyu muri kunzwa iri mudariro parizvino, tiri kunzwa isu kuti nhasi nyika yamuka vanhu vachinzwa ivo kuti mitengo yemafuta yakwira. Mamboenda iri kumagaraji uye zvizvizva maona nhasi.
Yeah, sometimes zvongosvika pagaraji zvokuona pasina maminitsi. A president that is in the ICO. The conjure of the people.
Saka muri kuti imi nhasi pamaenda kumagaraji maona chokwadi mafuta mitengo yakwira, asi pamazoedza kuti muchiwana zvino transport yekuenda kumukumba vanhu vanga vatokwidza kudhara.
Vanhu vanga vakwidza transport yacho haisi kuwanika.
Titsananguroo kuti pamaimbokwira muchienda kwamunoenda mamuchibhadhara mari uyezve nhasi mawanikwa muchibhadhariswa mari yakawanda sei.
Yeah, I got another 300 to bed there are $2
fee.
Mm-hmm. I think that's a vatanji. $4 in the mood. Doroba. $4 from Doroba.
Muchenda kupi?
Muchenda ku Greendale.
Mm-hmm. Ah, paka wamaiwa. Tinokutenda ichaizvo nekuti wonesa zviri kuitika ikoko.
Ah, tinokutenda.
Muve nezuva rakanaka. Bye-bye. Chris, ndukunzwa kuti tine mumwe munyarikani wedu vamasimba kuchera. Vanova ivo economist. Hello, vakuchera.
Yo, makadii.
Aiwa, tiri wadii. Tinofara kuti makwanisa kupinda muchirongwa. Tinoona nhasi nyika.
Makwanisa kuti hakira panapa.
Aiwa,
zvati.
Tinoona nhasi. Tinoziva kuti vazhinji vari kuchema nyaya yemagetsi. Tinoona nhasi kuti nyika yamuka vachinzwa ivo kuti mafuta akwira. Munotambira sei izvi imi sevanoongorora nyaya dzezveupfumi nezvimwe?
Isusu taifungidzira kuti Zimbabwe Energy Regulatory Authority ndonzvera. Ndovanofambisa kuti mafuta akwira nemari nekudaro. Saka patazviona zvichifamba mudande mutande remasaisai hatina kuziva kuti chokwadi here kana kuti hachii. Ivowo vezera vanonokawo kutipa ruzivo rwekuti ndo zviri kuitika here. Makare kare kudemavelas munorangarira kuti muchiri munomu shambadzo yekuti mafuta akwira yaizouyawo iko mozozwa panhawo makuseni achona kuti zvakazodini zvakazomukawo zvakadini zvawedzera mutengo. Saka idambudziko ratinaro rekuti hatina nzira dzekuti tizive nazvo kuti mitengo iri kufamba sei. Asi upfumi hwenyika hune dambudziko rekuti dhora rekunze kwenyika riri kufamba richitevedza zvakatarwa nereserve bank zvekuti tabvisa 1:1. Saka patamboenda kumabhanga vanga achifamba kubva kuma $8.50 kuenda kuma $8.90 in terms of mastreet vanga vashandisawo $9 kuenda ku$9.80 zvichitanzwa mari dzekutenderedzerana izvi dzemaarab dzemaecocash nemazimbabwe zvivoti vakavazvekutenderedza. Saka dambudziko ratanaro ndiroiro rekuti hatichazive kuti mitengo iyi iri kupegwa nezera iri kushandisa mari official rate here kana kuti yakushandisa rate redu ratinogara tinaro kumarokesheni.
Aiwa, mashoko makuku tu. Batai zvenyu makadaro, Chris.
Yes, we have another caller. Hello? Hello?
Hello, caller?
Yeah, kunjani?
Niyaphila kunjani?
Siyaphila, usichayela ucingo ngaphi?
NgiseBahrain lapha engikhona.
EBahrain?
Yebo, eBahrain.
Bahrain.
Okay. Ye, ungasi
yebo.
Ya ungasi iphathisa ngohlelo lwethu la.
Ngiyaphila baba, kunjani?
Hayi, siyaphila.
Yeah.
Ye, ungasiphathisa yini kuhlelo lwethu lwe-Live Talk lamhlanje sikhuluma ngokukhwela kwentengo yamafutha ezimota ukwenzakale lamhlanje?
Ye, ngaliphathisa indaba yokukhuphuka kwentengo ma ngathi angilizwa kahle.
Awusizwa kahle? Khathesi ke? Hayi kulungile siza kufonela njalo enqwe singathola iconnection engcono sibongile kakhulu. Yes, I think we have a problem with the Bahrain line there.
I was very interested in hearing what he was going to say. from Bahrain. Is that also an oil-rich country? Or?
It is. It is in the Middle East somewhere there. Yes, so siye kuwe mnumzana Mahomva ukhona.
Ngikhona.
Ye, mnumzana, nxa wena ubhotabhota ke lamhlanje kuyini okubonileyo? Sizwa kuthiwa ikhwelile intengo kodwa amafutha lokhu engatholakali.
Engatsho mina ukuthi likhungakhunga esilizwe kumambule ukuthi amafutha sethe athi ukukhwela. Kodwa okumqoko ufuze sikunanzelele ukuthi loba enjalo ekhwelile, imali esivele siyisebenzisa lapha ingaphansi nxa sikhuluma ngesisindo sayo kwaleyo abakade siyisebenzisa. Yikho ke nxa sinakana silokhu siqathanisa ngemali leyana eyayivele ikhona, kwesinye isikhathi kwenze ngazanti ibheji selikuqaphe kakhulu, ikanti lona liyabe lingaqaphanga kakhulu in terms of ivalu ekade ikhona. Kodwa esisuka sikunanzelele ukuthi izinto ngazikhwela kunjalo sesithi thina sile mali yethu entsha, kufuze abantu bebenikezwa imali elinganayo lokukhuphuka kwezinto lokuguquka kwezomkhonono. Yeah.
Hayi, kuyezwakala marvelous.
Ayi, wathine vari kunyora chaizvo vakawanda. Tinotenda Muzinda ari pano pa Facebook page. Asiregei timbotora muteereri. Hello caller. Tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi mukoma?
Muri kutaura na Samson Maskati ndikutwa Cape Town.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu muri pa Cape Town apo muri kunzwa nyaya iyi yekukwira kwemitengo wemafuta, munoona sei?
Ya, ndiri kuona kuti vakuru vedu vambosiyira mukana kune vechidiki patakambo mhanya zvedu tiri murodhi tichipembera kuti ava mugabe vaenda takapembedza ng'anga neinobata mai vari kunetsa kuchema futi zvakare.
Saka dai maiwana mukana wekutaura naivo vari muhurumende maitii nemamiriro akaita zvinhu nyanya nyaya yekukwira ikoko kwemafuta?
Vaenda itokwanisa kusangana kana 14 tasindatovaudza kuti tivai tofana zvavo kutemuka vakasiya basa vachitsvaga kana umwe wechidiki waungatosiyira mukana uyo.
Aiwa, mashoko makuku. Tinokutenda hanzvadzi, muve nezuva rakanaka.
Ndinokutenda hanzvadzi, muvawo nezuva rakanaka.
Okay, aiwa nemiwo. Vakuchera muripo here panhare apo? Hello, vamatsimba kuchera.
Ndiripo panhare.
Ehe, you're hearing what some of our callers are saying in terms of what they think should be happening. What's your take? Especially, it seems like, you know, there's a lot of, I don't know whether we can call it, you know, outcry from the public, because they are saying now they are likely to see some of the food prices going up. There was a caller who said when they try to go home to Greendale from town, they are now paying $4 at a rate where they used to pay $2.50. What's your take?
No, I think it's important for the government to acknowledge one thing. Remember, the introduction of the Zimbabwean dollar, in my view, was to placate civil servants who were requesting the US dollar salary. So I think for me, the government should be able to placate that. But also, we have seen the government giving civil servants a once-off salary or a once-off allowance. And this is what I think has increased prices of goods and services, including those transport services that we pay for from town to wherever we go. I think that the economic situation is very dire. It needs a collective
discussion. It needs a collective thinking. It needs a collective getting together, not only of the tripartite situation where you have labor, government, and private sector, but also the ordinary citizens who will tell you what they are facing, because the private sector is not also able to increase salaries to match the economic situation in the country. Civil service is not able to match salaries to match the economic situation in the country. So what we now have is you and me who work either in the civil service or in the private sector, but unable to match their needs. When your daughter says arukuda joy, something with you then call it a luxury.
Saka vakuchera munoona pane zvichaitika here pane zvamuri kudeedzera izvinoti ndanzwa imi muri kuti panenge paakuda kutoitikwa kuti panyatsovhurwa paitwe nhaurirano vanhuwo ivo vehurumende nevamwewo vachinzwawo zviri kutaura vanhu nezvichemo zvavo asi zvinogona kuitika here izvi
kana hurumende ichiti ihurumende yavanhu zvinofanira kuti zviitike kuti panofanira kunge pane hurukuro nenhaurirano pakati pehurumende navanhu asi chataona ndechekuti hurumende iri kumanyira kupa iri kumanyira kupa zviga zvairi kupa haisi kutaura navanhu kuti kuti vanhu vari ku asi dambudziko raitika nderokuti mitengo yezvinhu haisi kuteedzera zvinhu zvakataurwa nehurumende zvokuti for instance let me chinchainzi chaita dollar US pakadzikwa mutemo wehurumende special instrument 142 mutwa 24 June chakawedzerwa nekamwe ka 50 cents. That's why muchiona kuti zvinhu zvese zvine kanga 50 cents zvikakaenda kuseri.
Mr. Kuchera, can we just disturb you for a moment? There we have two callers who have been holding on for quite some time. I will come back to you. Okay. Yeah, Mnumzana, Robert, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ngiyabulisa kubalaleli nakuwonhlakaza.
Ungaphi kumhlaba?
ngiseJohannesburg.
EJohannesburg. Hayi, siyathaba ukuba lawe emoyeni. Ungasiphathisa kuhlelo lwethu lwanamhlanje.
Sidabuka kakhulu uma sibona intengo yamafutha ifuel ilokhu ikhuphuka kanje. Kutshengisa khona ukuthi uhulumende nalobusayo akasenalo icebo ukuthi angabhalansisa njani i-inflation. Ngoba uyabona uma kukhuphuka intengo yefuel kusho ukuthi kukhuphuka yonke into, ngoba ukuthi every basic commodity ukuthi izibe semashobo kumele ukuba ibe delivery. Manje ma kukhuphuka intengo kanje, ngesinye isikhathi mina ngisuke ngithi kuhle ebantwini ukuthi baze bakubone, ngoba uyakhumbula ukuthi sitema si-approach-a ama-election emsakazi bakhona abantu akade bentela, especially abantu bakithi komthakazi, abantu izalukwane zaseplantry zimtela mpela zithi bazoyikuzithi zizoyivotela izana. Ebantwini abanjalo ngicabanga ukuthi it is an eye opener ukuthi babone ukuthi into akade becabanga ukuthi they are proud of it sebeyinikile enough time, bamnikeza isikhathi esipheleleyo ukuthi aziphruvele ukuthi libe liyabona ukuthi ngiyehluleka egcekeni. Ngoba intengo ma ikhuphuka kanje abantu kabaholi, akunanto abayiholayo abantu. ngimangile mangixoxa nabanye ngizwa ebejabula kakhulu ukuthi khona asekungcono lapha sesihola umumbu bejabule kakhulu ngibe sengithi mina hawu wenkosi yami abantu bajabulela ukuhola umumbu emadolobheni thina sithe sikhula umumbu bewuhola emakhaya ngabadala abangasakhona ukusebenza abantu emadolobheni kumele bahole basebenze behola imali hayi umumbu.
Yeah.
So uhulumende lo akasenalo icebo. Abantu sokumele baze bazibonele kungabe nakhona umuntu ozobathiyela kodwa one day abantu isiphelo sakhona bazovuka begcwele izitarada bengasaye study live animation from the soldiers and from the robai segment. Bazongena ezitaradeni yisi isiphetho sangkhona ngoba kade makukhuphuka bukhuphuka ubona ngathi kuzophelela uphi umhlangano. Ngiyafisa ukuthi angathi kungenzeka ukuthi abantu bakomthakazi uNkulunkulu abasustaine nje. Kodwa ekugcineni bona laba abantu basemashonaland abayifakayo izani yabo bentela nabo abanye abakithi emadebeleleni bazogcina futhi bezingenela bona ezitaradeni bazikhuphela into yabo abayifakayo.
Hayi, siyakuzwa, siyabonga kakhulu ngembono yakho.
Ngiyabonga baba.
Okay, marvelous. We have another caller.
Hello, caller. Hello, caller. Hello. Hello, Kesto. Hello, Mkoma Festo, magadi enyu.
Siko, magadi enyu.
Tiri wadi, tukutona nemi murukupi.
Riku shurugwi.
Ah, kwa kadi kushurugwi yugo.
Ah, kushurugwi kuno tiyone orago.
Ongo, onti ima nyora papa vio eishona kutimageta akuna. Ehe, tipeo fungwa zenyu muri kunzwa iri mudandaro iyi turi kutaura nenyaya yekukwira kwemafuta kwakamira sei ikoko kushurugwe.
Kune kushurugwe akakwira zvisingaiti.
Tisanangurireiwo kuti akakwira kubva papi achienda papi uyezve ari kuwanikwa here mafuta aya.
Mafuta acho akakwira asi hasi kuwanikwa zvakare mafuta zvaakakwira ari kuita $7.50. Saka zvakatooma nyangwe matransport chaiwa abva akwira kubva vanhu vakwira kubva kugweru chinoenda kushurugwi $4 kubva shurugwi chinda kuchachacha $4 which is $8 near $10.
Paimboita mari mafuta asati akwira.
Mafuta asati akwira it was cheaper waita $2 vamwe achiita $3 at least. Ngati kubva kwakatanga kukwira mafuta zvinhu zvaita $2 from chachacha to gweru.
Saka dai maiwana mukana wokutaura neiyo hurumende maiti chii dai vakuru kuti vakateerera pari zvino.
Isusu taingochema kuti aiwa vedu takukuvara nenyaya yekukwira kwezvinhu zvokuti we cannot afford anything let nokuti isusu muhoro yedu haina kukwira saka tingorohwai pasi petsoka nezvinhu zvokuti tiri kudoshaya kuti torarama sei munyika yedu yeZimbabwe.
Tanzwa kunge mamune vamwe vanga varikuda kutaura vari papedyo nemi papa vanogona kuyowa vatipe pfungwa dzavo.
Zvakanaka.
Ngava uye tinzwi. Hello.
Hello.
Tiri kutaura nani?
Nditaura navagura jena.
Taura itinzwi vagura jena ndanzwa muchiita kutachizevese vichitaura iwo tinzwi.
Aita mafuta. Zvatekuta transport yedu patinobva kugwere kusvika kubasa. Ngatibva kugwere kusvika kuno kubasa kwedu yausvika pati $10.
Imi munobva kunze kwegweru muchienda kubasa.
Ndobva kugweru nichiya kunochizwa kubasa.
Saka pamakukwira pa manje pa mawanikwa mitengo yemichovha ichikwira.
Ndizvo zvichaizvo.
Tipeiwo kuti dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maitii imi sevagari veikoko kushurugwi pane zvamuri kuona zviri kuitika izvi.
Isusu tangoti hurumende edu yaona kuti kukwidza kwanoita mafuta kuka vashandi vachona hapana mari yati kukwidzirwawo. Ndodambudziko riripo ipapapa. Mari yavanokwidza kanga ede vashandi votichiwana mari saiyoyo zvidi zvichibatsirana zvichibhalansa zvinhu hazvisi kubhalansa.
Imi mungati pamwedzi mungada mari yakati yakamira sei kuti mhuri yenyu nemi munyatsorarama zvakanaka.
ningati iko zvino kuti inini yavo hetrat kurega pamwedzi kaka $100. Saka yekutoti inini nemhuri yangu kuti rarame kaka ndoda about $1,500.
Mhm. Asi pari zvino muri kushandira mari yakawanda sei?
Ishomanana. Mm-hmm. I think kwete ikoko.
Aiwa, pakanaka chaizvo nokuti vazhinji vari kutotsigira zvamuri kutaura izvozvo. Vari kuti ava vari kutaura vari kushurugu ichi vari kureva zvakanaka chaizvo. Tinokutenda imuve nezuva rakanaka.
Ndotendai.
Bye bye.
Bye-bye.
Mm-hmm. Chris, we're hearing there from two Shurugwi residents who are crying foul, saying that when they woke up today, they actually stay in Shurugwi and work in Gweru. That, you know, transport cost has doubled. They are now spending $10 to and fro from where they live to their workplace. So they were saying the biggest downfall for them is that the prices are going up, fuel is going up, but the salaries are not. Mm. So they're saying if only government could perhaps find a way of making sure that there's, you know, some kind of system to make sure that when fuel prices are increased, their salaries are also increased. Mm. Maybe we can get one of our experts to weigh in. You can take it over.
Yes, we understand Mr. Kuchera's phone has dropped. So we still have Mr. Mahomva. Mr. Mahomva?
He's back.
Oh, Mr. Kuchera is back too. Okay, let's go to Mr. Mahomva first. We'll come back to Mr. Kuchera. Mr. Mahomva?
Yep, Bob.
Yeah, mnumzana, uyabazwa bayakhuluma lapha abeshuruku. Siyazi ukuthi ludaba olufanayo indawo zonke ukuthi imali eholwa izisebenzi ilokhu iphansi kakhulu kodwa intengo iqonga. Wena njengomuntu ohlaziya ezombusazo ungathi ezomnotho ungathini wena ngalokho?
Yeah, akufuze uhulumende labamela abasebenzi bebe lokukhulumisana ngoba imali eholwa ngabantu imali eyafakwayo ngesikhathi sisasebenzisa le imali yangaphandle. Ukuthi uma sesiphathanisa kathesi ukusebenza kwayena leyana imali eyafakwa ngelikade lokuthi isimo sesintshintshile, kumqoka ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende labamela izisebenzi kungatsha ezijiyeneyo. Ngoba esikubonayo ukuthi kathesi imali yethu leyi ayilasisindo kumali yangaphandle, njalo okunengi esikusebenzisa elizweni okufanana lamafutha sibona isimo sokuthi kudingakala ukuthi imali yethu leyi intshintshe sithenge ama-US dollars. Ungangukuthi lo hulumende esikhathini esiningi simbona esenza ukuthi ishiye into ezifanana le-fuel lokunye uyabe esenza esiwathi thina ngama-subsidies. So ngakho-ke khona lokhu kuyasitshengisela ukuthi uhulumende amaqinga usalawo kodwa umkhono musuguqukile, njalo kufuze kube lamanyathelo amatsha azayenza ukuthi sithuthukise umkhono ngendlela ehambelana lalokho sokukhona lesisindo semali yakithi entsha. Njalo akufuzanga sibe silokhu sicabanga thina siqathanisa izinto ngemali yakudala leyana esasiyisebenzisa. Sokutshintshile, kufuze sibe kwazi ukuthi imali yethu ayilasisindo semali le inyakade siyisebenzisa.
Mhm. Ya manje kutsho ukuthi ngokubona kwakho imizamo yena le lokhu yenziwa nguhulumende sike sizwa isithi yena hayi into sesiba okuthiwa ngesilungu i-back to normal. Ubona njani wena ukuthi iyasebenza yini imizamo yakhe?
Imizamo le singathi iyasebenza ngoba lapho loba ngakathesi singabe sikhala ngoba uzananzelela ukuthi kule ndaba yesinkwa ukuthi iflower kulesikhathi ekade sithenga ekadivela ngaphandle lokunye okuningi, uhulumende bencedisa amankampani anyapheka isinkwa. Kathesi siyakubona ukuthi uhulumende njalo uyancedisa la makampani aletha amafutha lokunjalo. Yikho uhulumende ule mzamo kodwa imali ephakathi kukaZulu esithi thina the money that is circulating ayinasisindo. esingenza ukuthi senelise ukuthola ezinzinto ikho loba kukhwela okunye okufanana lamafutha silokhu siwabona amafutha angikhona eswelakala ye akhwelile kodwa ayatholakala na hhayi kutshengisela ukuthi kule mizamo ngoba imali evele ikhona phakathi kukazulu kayeneni
hhayi siyabonga ungabamba nje kancane mavela
Tikaiti mboenda hapa Facebook page yedu tuone pane vazhinji vari kunyora vazhinji vari kuchema kuti please tifonerewo tuda kupinda muchirongo atitaure panyaya iyoyi yemafuta asi regaiti mboverenga Courage Mutobaya ari kuti corruption is the source of our struggle in Zimbabwe. Why we find it difficult to get fuel at fuel stations while easier on black markets? Mai Cleopatra Liwayo anzi koko goi pano maskwera sei vashamarari ve studio 7 mose zvenyu aiwa Easter square zvakanaka. Tinosenda muzimba ari kuti please ndifonerei uko ndine mashoko nehurumende yedu cause aiwa kukwira uko kwanyanya. Sibangani Ndlovu, I think vamwe vemuhurumende they are happy about the increase of fuel because vano ndivo vamwe vacho varidzi vemagaraji akawanda so ndofunga they are benefiting. Courage Mutobaya nans they can only fix problems in Zimbabwe if they can avoid the increment of fuel prices. Simbarashe Mbizo ndo vatataura nava I think varikuti tiri kushurugwi kuno there is no zesa. Kaston Tigere ari pano pane vatitifonerewo pane madzimai zvakare vanga vanyora pana pa vatitifonerewo tiri kuedza namba dzenyu kuitira kuti timbonzwewo kubva kune madzimai kuti imi muri kuzviona sei zviri kuitika izvi tinoona nhasi vanhu vamuka vachinzwa ivo kuti mafuta akwira mumutengo saka ndo zvatiri kuzeya ipo pano kana muri kungobva kupinda muchirongwa uyezve munoziva zvokuita kana muchinge mapinda muchirongwa ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti tione takawanda uye imi tikakwanisa kukubata ihwama neshamwari dzenyu dzinokwanisa kunzwa zvatinenge tichitaura ipo pano. Chris, over to you.
Yes, marvelous. We'll go back to Mr. Mahomva. Mr. Mahomva, the finance minister, Mr. Mthuli Ncube, projected that by October this year, we are going to see stabilization of prices and actually the economy growing. What do you make of that? Do you think this is realistic when we look at what has just happened today?
Depends on the yardsticks of analysis that would be used because surplus in the budget. Lokuthi ngasiba namaphephandaba siyacela ukuthi akukaboleka imali e-reserve bank uhulumende usebenzisa imali ayizuzayo ayitholayo. Yikho ke nxa sikukhangela ngalelo zinga singathi thina kungaba lenqubela phambili. Kodwa udubo olusuka lube khona ukuthi nxa sifuna ukuthi sikhangele izinto ngelihle lokuthi umuntu kazana uyakwanisa ukuthi thenge ukudla.
Mr. Mahomva, ngikubambe nje kancane kungani kulomunye futhi osifonelayo lapho siyabuya nje kathesi. Okay.
Koma Caston, hello.
Hello.
Tiri kutaura nemi, muri kupi?
Ndiri kuolosaka kuzambia.
Taura itinzwi.
Nyaya muri kukurukura. Ndiri kuitera, ndiri kuitera. Chandinoona apa kana hurumende yedu isingakwanisa kuteerera zvinobva kuvanhu vainotungamirira sekutaura kwainoita handione paine shanduko ingatovapo ndeyekutowedzera kuipa kwaita zvinhu nekuti tarisai muone kana vari vatungamiriri vevanhu ndevanhu vese nekuti vanovatsigira yakaaa vanofanira kutarisa zvakare kuti kune chimwe chikwata chevanhu vasingavatsigirei kune vanhu vane njere neruzivo rwunokwanisa kusumudza ikonomi yenyika saka naizvozvo vanofanira kutora mazano zvisinei kuti abva kunani saka chatikuona ini pane dambudziko rekuti hurumende yedu kunyange ezirongwezio usingavatsigiri usiwe pato ravo ukataura zvinhu zvakanaka zvine musoro zvinokwanisa kusumudza nyika kuzambeni haateereri saka tinokumbira kuti dai vagona kuti ivo vave vanhu vanoteerera vanhu vachinzwisisa zvisinei nekuti takasiyana pane zvatinosapota ende havangakwanisi kuzvichinja nekuti munhu chaanotoda chiri mumwoyo make
aiwa
ndosaka paenda ndambonyora paya ndichiti zvaakuda mwari kuti auye ega kuti pamwe kuda pfungwa nemwoyo yavo zvingashandi kuti vagone kuteererawo vanhu vanotungamirira nyika iri kutambura
Mashoko makukutu chaizvo tinokutendai muve nezuva rakanaka regai timbotora vamwe tinzwe kuti vari kutiwo chimuve nezuva rakanaka ikoko kuzambia Chris
Yes, Tulani siyakwamukela kuhle
Ngiyabo sabona ba
Yeah, ungapi komhla?
Ise Croatia
Ngapi?
Croatia
Croatia
Kuwait
Yes siyashuphe
Kodwa ngapho yiko kuvela khona ioil phe
Loba kuvela ioil ngeyabo phela umuntu omdala ngeyabo ioil wena utholile
Yeah I have spotted
kono kwa masento okudingayo kuphela but hey impilo inzima bafo
Akusiphathise ngodaba olusegudini la
Hayi mina into engiyibonayo akuzokulunga eZimbabwe mbona kuyinto enzima kakhulu ngoba uhulumende kasibonisi indaba eqondileyo lama-petrol loko kuthiwa akhuphuka isinkwa yonke into kuthiwa ngapha kuhulumende kurayithi ephepheni into zonke zihamba ngendlela erayithi but kungasiyi kwiqiniso elikhitshwa kahle Yeah. Hayi angazi kuyalunga sokupheni bantu bakithihle kumele sithembe ledolweni nebunkulunkulu elilanga uzosiphathisa
ah limqotholela hayi sibongile kakhulu mnumzana
hayi ngiyabonga na
okay
What is he saying from Kuwait? I'm very interested.
No, he's saying, you know, the situation is really sad and the best thing that we can do is pray. Pray for a better Zimbabwe because he says it doesn't look like, you know, there is light at the end of the tunnel.
I think that's also what our last caller said before we took the guy from Kuwait. He was also saying he wrote on the VOA Facebook page. Calling on prayer, but don't what name we tell it. Hello, caller.
Hello, Magadi Zenyu.
Tiri wadi. Tiri kuta ona nanu ya Zemurkupi.
Remo kuta ona nanu ya Sisa Bilira pa Harare.
Ah, ya, pa Harare pa ningi pa Harukuna kiza po taura iti nzuki.
Zunzaga uma. Ini ndino gara zangu mchino ibanda muka nasi ndekanaka kwa Harare jienda kupasa ndo kwa ndino shangira.
Okay.
Na wana wa QCU ndikashamisika kuti kwa pana mota wani pane ngipane diesel wani. Pana tot pa puma yanga iri pane ngirini iri muna ambuya ne handau. Chikadzi yakwira muhangu zvinhu zvakatouma. Endi ma lifts tikuti ekungohaika kungoti tingobhadhara mari inenge kutaurirana chete semunhu anenge agara chienda ruti iyoyo otherwise kukwira makombi azvakatoma angari pa $15 Harare chinoi makombi apa $18 keshi kwete eko keshi
keshi saka iri kubatika iri keshi
zvakatoma apo percentage yanongoshirwa kuti uwane keshi hapana kwainowanika keshi yachinenge iri eko keshi saka zvinhu zvaoma nekuti mabasa chavo chavo hakuchashandiki vamwe toshanda tichiita zvokutyaira izvi unogona kutora time usati waona macontract ekutakurira zvinhu kunotakura mahiring aunenge uchiita wawana kamari kacho kanobuda after kana 2 weeks apo zvinhu zvinenge zvichikwira wozonopedza imwe nguva ari pakf iwo zvinhu zvake hapana chiri kufamba
saka poitwa sei dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii
hurumende taiudza kuti taive tinonzwira vevanhu tsitsi nekuti muwaniro wedu isusu veruzhinji nevavo vakasiyana izvezvi chiyo zvinhu zviri kudhura sezvisingawaniki ivo dekana afodi kuti vawane zvese zvavanoda panguva yavanoda dai vari vamwe vambopindwawo nemweya wamwari vanzwawo tsitsi nyika iri kutambudzika iyi igone kuenderawo mberi nekuti chinodiwa ndechekuti kana uri mutungamiriri ziva kuti vari kukutevera vari kukufarira muri kuwirirana kwete kutuzoane pfungwa dzekuti havatiri kunditeerere kana kuti vakundimanyisa saka kutonga hakude kudaro kana kutungamirira kude kudaro kuda kuyanana nevateveri kuti zvinhu zviendeke.
Mm-hmm. Saka imine mhuri mune muchida mari yakawanda sei kuti munyatsorarama zvakanaka?
Zvamazuvana mari yacho ii panotodiwa mari yakatowanda pa nemabhondi hatisi kuwana ayaya pano tinotoda kuti ndipedze mwedzi chia ndinotoda 2.5 yechikafu chete hatisi kutaura zvei zvakawanda zvechikoro izvi.
Saka iri kubatika here nemabasa amuri kuita?
Haisi kumbowanika, tiri kutoita zvekutongobatsirana kuti umwe awana chibage umwe awana chii tichingokadzirana batsirana batsirana kuti tese tikwanise kurarama.
Yaakooperative?
Yaakooperative kuti vanhu mukwanise kuraramisa mhuri dzatiinadzo saka zvakatooma.
Aiwa pachinoendo pangu apa
tiri kutokundikana kana kubatsira vabereki kumusha unotongofona kutondiunze kuti vapenyu chete asi kuti tibatsirane zvakaoma.
Aiwa pakanaka pakadaro moti mureserwa wamane shamwari pachinoendo pangu apo toziya kwagwayagwayo.
Chokwadi chivaparenga baiwa tokutendai chaizvo.
Ya muve nezuva rakanaka babai.
Zvakanakai.
This caller actually comes from Chinoi. He's saying that he commutes to Harare every day, but he's finding it difficult to cope because of the transport cost. But he says today he had a rude awakening when he came into Harare and he saw the, you know, by a petrol station, normally there are cars lining up for fuel, but today there was fuel and no cars. When he asked, he was told prices have gone up, so people were not fueling up.
Very sad. Mr. Mahomva, Do we still have Mr. Kuchera?
No, his line.
His line.
Yeah, we can okay. Round off with Mr.
Mahomva. Mr. Mahomva, there is a one of our listeners who's asking you are saying the government is trying. Yeah, Muketi wenqube uthi Mahomva uchoni nxa ethi uhulumende uyazama abantu bekhala kangaka.
Hayi, ukukhala ngalo ukuthi sonke siyakhala ukuthi ibhethu liqaphile sibili. Kodwa okufuze sikunanzelele ukuthi imali yethu leyi ayikabi lamandla okuthenga, yikho engikutshoyo, ayikabi lamandla amakhulu okuthenga afana nale mali leyi ekade silayo, i-US dollar. Okungangokuthi imizamo ekhona ngeyokuthi siqhubeke siphila le mpilo ekade siyiphila ngoba sona uhulumende elokho letha amafutha loba intengo yamafutha lesi esithenga ngayo ngemali yethu leyi engakaqini kakhulu sibona kuyinto enzima kakhulu ukuthi uhulumende ethenge ngemali yaphandle. Kodwa sikhangelela ukuthi nxa singaqhubeka silungisa izinto uhulumende laye phatheka ngokuthi abantu baphila manzonzo izinto zingaba lula ngaphambili.
So briefly in English, what can you say the same thing you're talking about, what government's efforts?
Basically, I'm saying we are existing in a massively subsidized economy which tries to dovetail with the foreign currency demands to sustain the local sector as far as the public welfare is concerned. So it is normal that we'd see that things are quite difficult, but at the same level of analysis, we also need to acknowledge that the currency that we have is not yet solid enough to compete with other external currencies.
We have Courage Mutobayana Arguti. The same problem we have in banks, they'll tell you that they don't have money, but panze ichiwanikwa. They once said anyone who will be found exchanging forex will be arrested, but hapana varikusungwa. Does that mean that our police officers are not good enough to arrest them? And then someone else, Professor Mapendere, says, asimoda kuti hurumende iite sei. Ivo vari ivo vacho, varikumhanya nemafuel, varikuti magaraji ndiye hurumende. Kana kuti vamwe vari muhurumende ndo zvavari kutaurawo ipo panapa. Sibangise Ndlovu aripo panapa. Simba Rachembizo aripo pano. Over to you.
Yes, Marvelous. We have run out of time, and it's time to thank Mr. Richard Mahomva. Thank you so much for joining us. Mr. Mahomva?
For having me.
Yes, thank you. Hope to have you again sometime soon.
And also, Chris, let's not forget Mr. Masimba Kuchera, who was here with us, but his line dropped. An economist, a marvelous Mthanganya. We are in Washington.
Yes, and we'd also like to thank all our callers who managed to get through and those who did not. Try again next time. This is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.